Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 25/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
I think yasvika nguva yekuti tinge tiwa maganishing powers yekuti vanenge vasingabhadhari tovateerera kumaaccounts kwavo, nekuti tikasadaro tinouraya vanhu kana mvura isipowo zvirwere zvinouya. Saka isini kusarudza kuti toita sei, kusarudza kuteera mari dzedu dziri muvanhu. Taramba kusarudza gwara rekuti tiregere kupa vanhu mvura nekuti vanhu vasingabhadhara, tinourayisa vanhu.
Kanzuri yeguta reHarare inoda kubvumirwa kuti vane zvikwereti kwairi vatorerwe mari mumabhanga.
Vakakuvara zvakanyanyisa, gumbo ravo rimwe harisi kutogona kufamba. Pandapedzera kuvaona nhumbi dzavo dzose dzakazara ropa, maoko avo anga akachekeka chekeka. Havana kuda kundivhurira kuti ndione maronda ose anga ari pamuviri pavo.
Mukuru wesangano rinomirira varayiridzi reATUS anosungwa ukuwo gweta rake richirohwa nemapurisa. Tichanzwa zvinobva kwamuri vateereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuri yavo yave kuda kuti mutemo uvandudzwe kuti vane zvikwereti kwairi vatorerwe mari mumabhanga. VaGomba vanoti vakatosuma gurukota rezvematunhu vaJulai moyo avo tisati tisina kukwanisa kubata. Asi kanzuru inoti mari yezvikwereti inosvika bhiriyoni imwe chete. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaGomba.
Tine mazuva mashoma tinovhara tichigadzirisa kuti mudziyo wedu urambe uchishanda zvakanaka. Machemicals tiri kutenga nemari yatichitsvaga sekanzu. Apo nepapo zvinotinetsa, asi tiri kumiramira tichitenga. Saka tinongokurudzira vagari kuti vabhadhare mitero, nekuti kana pasina mitero hapana machemicals, and kana pasina machemicals hapana mvura. Kana pasina mvura vagari vanotambura. Ende vagari ngavanzwisise kuti kutakura mugomo kubva nawo kubhohoro, kutakura mugomo kubva nawo kutsini zvinorwadza. Ende taarudza maawas akawanda atingati maproductive hours. Saka ngatiitei tibatane tigadzirise sekutaura kwandakamboita kumasuro. Zviri nani kubhadhara $30 yekutora yekuti kanzuri itenge mushonga pane kuita mwedzi uchingotakura mugomo uchitsvaga mvura uchiwesta peturu uchitenga mvura mumastore yaakudhura kudai. Saka tinongokurudzira vagari kuti kombeyaiwo zvamuri kuita zvekushandisa mawazi akawanda nezvatisi kuita isu, zvekuti dai tatangowirirana tangofamba pamwe chete mvura yabhadharwa.
Ivo vanhu vane zvikwereti zvakakura zvakadii kukanzuro zvemutero?
Vane bhiriyoni rimwe chete.
Vehurumende vari kubhadhara wera?
Hurumende yakabhadhara chikwereti chachiri about 26 million vakabhadhara. Tasarirwa nemabhizimisi nevagari. Saka ndakambotaura naminista Julai Moyo ndikati I think yasvika nguva yekuti tinge tichipuhwa maganishing powers yekuti vanenge vasingabhadhari tovateerera kumaaccounts kwavo, nekuti tikasadaro tinouraya vanhu kana mvura isipowo zvirwere zvinouya. Saka isini kusarudza kuti toita sei, tiri kusarudza kuteera mari dzedu dziri muvanhu. Taramba kusarudza gwara rekuti tiregere kupa vanhu mvura nekuti vanhu vasingabhadhara, tinourayisa vanhu. Saka gwara ratasarudza sekanzuri nderekuti aiwa isingatiteerere zvikwereti, nekuti kune vamwewo zvakare vanotoenda kumahoridhe vasingabhadhare kanzuri. Vanoenda kumahoridhe kana kunze kwenyika uko mumachechi mumachii. Tokurudzira vanhu vavo kuti tisiyai mabhadhara zvikwereti zveguta kuitira kuti musadzoke kuhoridhe vanhu vaakufa nezvirwere. Kana ari mufundisi kana ari chisiyai mabhadhara mutero wechechi yenyu kuti kuti musadzoke ikoko munoparidzira vaakurwara nekorera. kana ari business men kana woman siyai mabhadhara mutero musati maenda kumahoridhe kuitira kuti pamunodzoka musasvike vashandi venyu vakufa nezvirwere zvekorera mobudisa mari dzakawanda kutsvaga kuti toviga munhu sei toti hande tinoungana tanga tichikwanisa kutora mukana uno wekudzivirira kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka nekubhadhara mitero saka ngatibhadhare mitero zvinhu zvifambe zvakanaka tikwanise kutenga machemicals tikwanise kupawa ndo meseji yangu kuvagari
saka vamoyo vakapindura here panyaya yechikumbiro chenyu chekutora mari ichi kana kuti chekuganisha ichi
vakatozviona uri muono nekuti izvi zvandikutaura izvi zvinhu zviri kuitika kuna naamerica kuna nabritain kuna naaustralia kuna nanyika dzekunze even nasouth africa zviriko saka taakuda kuchizvitora tozvisa muno kuti tinzwisisane kuti mitero inoda kubhadharwa kuitira kuti zvinhu zvifambe nekuti haukwanisi kukomplaina kuti zvinhu hazvisi kufamba mvura haipo iwe usina kubhadhara and haukwanisi kutarisira kuti mvura ngaiuye iwe usina kuisa ruoko saka nyika yedu haingava tichine nzira idzodzo saka takataura navo kubulawayo tikanzwisisana saka vaa kuchichinja mitemo kuti inge ichisuta zvatiri kutaura izvo zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka tiwane maganishing power.
Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiriri wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti vakasungwa muHarare nezuro vakazoregedzwa mushure mukubhadhara mari yokubvuma mhosva. VaMasaraure vati gweta ravo vaDoug Coltart vakarohwa zvikuru nemapurisa. Tatadza kubata mapurisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi uye pataenda pamhepo vaColtart vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira.
Handina mhosva yandaziviswa kuti ndasungirwei ndangotorwa nemapurisa vangonditi tinoda kukupanisha toda kukufikisa mushure mekunge ndanga ndingori mumugwagwa ndichibatsiridzana navadzimai vangwangu vachida kupaka munzvimbo yandiya necongestion muna George Slindika ndikapedza zuva rose ndingori muutapwa mumapurisa magweta gweta rauya richida kundipa chikafu nekuda kunzwa mhosva yandapara rikazvambaradzwa zvakanyanya nemapurisa rikabuda ropa rakawanda rakakuvara gumbo vatakota vanga vauya vajeremaya bhamu zvakare vezimbabwe lawyers for human rights vanga vauya kuti vandibatsire zvakanya vakaramiswa kundiona saka ndatozongotanga kugadzirirwa mhosva nguva yandanga ndava kuiswa muchitokisi ndo pavazoungana vamapurisa vakati ndikazonzwa kuti ndava kupomerwa mhosva yedisorderly conduct asi inoyo mhosva yandanga ndisina kupara yandinoramba ndichiindisita kuti handina kupara.
Mabvumirei kubhadhara mari yokubvuma mhosva imwe musina mhosva yamapara?
Mhuri yangu yanga ichishungurudzika zvakanyanya ndatorwa pamberi pevana vangu vachiri vadiki vangasara vachichema vadzimai vangu vachichema ndaane nguva yakawanda yandinopesana nemhuri yangu ndichingosungirwa nhando nesteti yedu saka ndaona kuti ndinoramba ndichivapanisha ndichiramba ndichivashungurudza ndikangoshingirira kuti ndibhadhare tozoyo ndaziviswa nemagweta kuti pachiri nemukana zvakare wekuti tinokwanisa kuzoita neapplication yekuramba kuti kubhadhara kwataita handina kubhadhara ndakasununguka ndichibvuma mhosva asi kuti ndaa ndichimanikidzwa nenyaya yemaconditions yekuti mapurisa ari kutoitora sedokupanisa kwangu achitaura kuti unenge watorara muchitofisi mazuva maviri inoyo nguva yokuti hauna rimwe basa rauri kuita tichitarisawo kuti seunion tine gadziriro dzekongresi yedu zvekare saka mazuva ose wayo unenge wadya wagara muchitofisi zvinotidzorerawo kumashure basa ratiri kuitawo seorganization zvakare zvichiwedzera kuparadza mhuri yangu yagara iri kungoshungurudzikwa nestate pese pandinopambwa ndichifarirwa mumatiromu.
VaDoug Coltart vakadini? Vakakuvara zvakadini?
Vakakuvara zvakanyanyisa gumbo ravo rimwe haritsi kutogona kufamba pandapedzera kuona munhumbi dzavo dzose dzakazara ropa maoko avo anga akachekeka chekeka havana kuda kundivhurira kuti ndione maronda ose anga ari pamuviri pavo asi vanga varatidza munhu ari kushushikana nekumarwadzo akanyanya vachitadza kufamba vachikamhina zvakanyanyisa ndazombotaura nemhuri yavo vakanzi vari kuendeswa fomunhu vanotsvaga nachiremba kuti vakwanise kurapwa usiku uno wakazonorapwa usiku ihwohwo tichazongoona kuti zvange zvazofamba sei asi chanyanya kuzoita kuti tizosvika pakubuda inyaya yekuti kubva muna January gore rino hurumende iri kuramba ichindishungurudza ichishungurudza mhuri yangu ichindivakuchadza pamberi pemhuri yangu mwana wangu chaiye asvika pakubvunza kuti ko mapurisa anokusunga vanhu vasina mhosva zvaita sei zvino iye zvinhu zvandishungurudza kuti ndirare kumasevos ndiagona kurara ndakamirira kuenda kudare musi wemuvhuro asi nenyaya yekutambudzika kwava kuchiitika mhuri yangu ndasvika pakungomanikidzwa kuti ndibhadhare kubvuma mhosva yechinhu chandaa ndisina kupara inove nyaya yatiri kuenda nayo kumakotare tichitaura kuti kubhadhara mu takabhadhara hongu asi under duress nekuti taiziva kuti hapana mhosva yataita saka magweta ezimbabwe lawyers for human rights vanga varipo vandikurudzira kuti ndibhadhare kutati tichawira nayo tikabhadhara tozochallenja tichireviewa process nekuti ivo vanenge vachishandisa cohesion yekuti uchaita weekend yese uri muchitoks apa mhuri yangu ichiwedzera kushungurudzika nemwaka zhinji yandinombopedza ndisiri nawo ndakavharirwa mutrongo nemhosva dzakasiyana siyana
saka pari zvino munomiswa mberi kwedare redzimhosva rini
handisi kumiswa kudare redzimhosva ndazomanikidzwa kubhadharisa mari yekuti tibvume mhosva kana tarega kubhadhara mari zvaizoita kuti ndirambe ndiri muusungwa zvinhu zvaizonyanyowedzera kushungurudza mhuri yangu saka nenyaya yekuda kwemhuri yangu ndazongo mara tabvisa mari asi isu tichazenge tichienda kunoapila panyaya yeadmission yekuti kungobvumhosva under duress nenyaya yekuti ndo mashandisiro avanoita chisimba chavo chemapurisa kana vakushungurudza vaona kuti nyaya yanetsi vanga vachiti handingangokurege uchienda kumba unofanira kunge watobhadhara sabvin asi vanga vakubvuma zvavo kuti hatina mhosva mushure mekunge vabvumvurirwa nemagweta ose azouya anove magweta andiri kutenda vaswera zuva rese vachiimbeya pamuharare central kushingirira kuti ndikwanise kuriliswa
mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaobert masaraure vari parunhare kuharare nestudio 7 nyika dziri muchibvumirano cheAfrican Caribbean Pacific neEuropean Union dzatenderana kuti chibvumirano chekudzidzana ichi change chosvika kwamvura yacheka makumbo gore rinouya chimbowedzerwa nguva nhaurirano dzichienderera mberi izvi zvakabuda pamusangano wenyika idzi wange uchiitwa kuKigali kuRwanda nhengo dzedare reparamende nhatu mbiri kubva kuZANUPF kusanganisira Senator Mike Nyambuya nemumwe chete kubva kuMDC vaTrevor Saruhaka dzange dziri kumusangano uyu muna 2000 ndimo makanyoreranwa chibvumirano chekutanga chemakore makumi maviri hatina kukwanisa kubata vaNyambuya asi mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaTrevor Saruhaka
izvozvizvi nhaurano dzapa chidanho chepamberi chekugadzira umwe hurongwa izo agreement yakaitwa muna 2000 yekukotono yakusvika pamapendero saka tarisiro iripo ndeyekuti vachatadza kubata deadline yavo yekuti February pange paina agreement nyowani saka pakawiranwa kuti ichambopfuurira iyoyo kotono kusvika mukupera kwegore rinouya zvinopiwa mukana wekuti deadline yaapo yemuna May next year pange paine umwe urongwa hunyowani wekuti nyika idzi dzeACP neEU dzingadyidzana sei
konyaya yeBrexit yakataurwawo here nezvayo nekuti tiri kuonaka kuti Britain inenge ine urongwa hwekuti ibude mugungano reEU
pano dzimwe pfungwa dzekuti Britain inenge yakuda kutaura yega pamwepo isiri muEurope yakutaura neAfrica yega yoda kutaura nemaCaribbean states yega nazvo nekushanduka kurongoita nenyaya dzemigration immigration zviri kunetsa kueurope uku dzimwe nyika dzinenge dzaanewo mamwe mafungiro saka tirongoti ramangwana reupenyu hwemaACP countries neEU rakakosha kuti vanhu varambe vachinongedzerana vachipana pfungwa vachiona kuti vangasimbisa sei nekurerutsa upenyu hwevanhu nekuti zvinhu zviri kushanduka zvakawanda nyaya yeclimate change nyaya yeimmigration nyema human rights, nyaya kubvisa poverty. Do misoro mikuru irunyanya utariswa nezvayo ku ACP iyo ikoko.
Ko nyaya utongo wejekerere.
Zvimwe zvinhu zvanga zvichitariswa zvakare. Inyaya yekuti democracy ingasimbaradzwa sei kutongwa kwejekerere mukati menyika dzeACP EU. Pachitariswa zvakare nyaya yemasaisai social media kuti yakanaka here kana kuti yakashata. Asi unoona kuti mumadebates iwawa zvinenge zvichingomira dzimwe nyika dzinoda kudzvanyirira vana zvakanyanya. Nenge dzichisimbisa nyaya yekuti havatombodi kuti social media ipiwe mukana, vachitsananguravo matambudziko ekuti pamwe paya pasocial media pari kubuda masoko ekunyepa, masoko ekutyidzira, uyezve vamwe vari kuishandisa social media kuita nyaya yechitororo terrorism. Iya zvataiona zvaiitwa neISIS kuti aitoburisa mifananidzo ichigura vanhu musoro, ndomo zvinonzi vakashatira social media. Asi pamwe pacho munoonawo kuti social media yakanaka nekuti inopa vanhu mukana wekuziva zviri kuitika nguva iyoyo.
Ko Zimbabwe inopindawo papi chaizvapo?
Nyika yakafanana neZimbabwe inowo matambudziko ekuti haina ku manhepfenyuro dzakawanda dziri private dzakazvimiririra dziri independent. Masoko mazhinji emuZimbabwe anongobva kuhurumende nemaradio station neTV nemapepa anotsigira hurumende. Saka pakashaikwa social media munzvimbo dzakaita dzakadaro, unoona kuti vanhu vanongoramba vachinyeberwa vachinyeberwa. Saka pakawane kutaura kudibheta nyaya iyoyi zvichingoragidza kuti vamwe vakabudisa kuti zvakanaka, vamwe vari zvakashata. Asi social media haichatodzoki kumashure nekuti yatopo, inobatsira pakubudirira. Teknoloji chaiyo chaiyo iri kushandiswa musocial media imomo.
Nengo yedare raparamende vaTrevor Saruhaka vange vari parunhare kuKigali kuRwanda neStudio 7. Tombotarisa zviri mapepa nhau anhasi. MuDaily News mune nyaya yokudzoka kuZimbabwe kwemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantine Chiwenga. MuDaily News mekare mune nyaya inoti vakuru muZanu PF vave kutya kuti vaEmerson Mnangagwa havana kuchengetedzwa zvakakwana zvichitevera kuridzwa kwakaita Puti kuState House svondo rapfuura. MuNewsday mune nyaya inoti mapazi eZanu PF mudunhu reMashonaland East azivisa kuti vaEmerson Mnangagwa ndivo vavachatsigira kuve mutungamiriri pasarudzo dza2023. Chronicle rinoti kanzuru yeguta reBulawayo yatangiza kuisa mamita emvura matsva padzimba. Nguva dzese pachirongwa chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Ola 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 kwasuwa kwasuwa pa Studio 7 hapo anandi Professor Liwa yovanaka vari parangu pa Pretoria. Anonzi Chiwenga uyu ndi Vice President of Zimbabwe kana kuti ndi Vice President wevarwere, because since akangozwa imu ndi Vice President anongoramba angori kuchipatara nguva zhinji kuchipatara sei zvichimbodaro. Apa futi vanorapirwa kuChina. Nyika yeZimbabwe ine madokta akawanda vadi kurapiwa muZimbabwe mwacho nekuti munodhura. Handichi munangarwava vachitadzavachitadza vangosiyana nazvozvo kutonge nyika izvi. Vazvitadza vazvitadza vambozama but vazvitadza. Petro nongokwira mutengo, dizeri mutengo, zvinorape kuti chii munyika yeZimbabwe izvozvo? Apa vanogadzira zvemari dzimwe nyowani dzichingobuda dzichingoenda dzichingobuda dzichingoenda. Nyika yekure yavakambozwa noita magadzirira yavanoita mari dzavo dzokungowanda izvi. Zvatadzika zvatadzika zvingavazame zvimwe zvinoita.
Magadii magadii, hai ndinoshamiswa zvangu neuyo wamunodaidza muchiti muzvina fundo Love More Madhuku. Kunyange zvazvo ndisingazivi kuti fundo yacho yaakafunda ndeyechii. Maybe yekutengesa yatingawirirani. Nekuti kana kuri kufunda chako chako kwatinotarisira hedu isusu vamweka. Munhu akafunda chaiye haatauri zvinhu zvakararadza sematauriro aanoita. Ekuti hanzi hee MDC ngaiuye kuPoland. Hee zvako iwo ndovari kutomisa zvinhu. Nekuti isusu munyika muna vatungamiriri vairi munangagwa naChamisa. Mune mapato akasiyana siyana ezvematongerwo enyika. Saka kana akatorara nekufunda kwacho kwamunomuti akafunda ikoko, anototi iye ane bato iyeye, bato rinovhoterwa nehama dzake chete munhu urikutaura kuti ndine bato, hakusi kurota here ikoko, kutipedzera nguva. Ndo vanhu vanotengesa ivava. Iko Poland kwachino kwaanoramba achikokorodza kokorodza vamwe vanhu kuti ngavauye ikoko. Kana iye achidya achizvimbirwa ngaadya akanyarara ikoko, kwete kuti nyangadza. Nhaurirano dzavo zvavakatanga kuita musangano wavo wechiPoland ichocho chii chisvini chatakaona chakaitika? Hapana. Isusu nhaurirano dzatinoziva isusu kadzinongofamba ndedzo varume vairi ivava. Muna ngagwa naChamisa. Nekuti takazviona isusu tinoumboonazvo. Pakataurira navatsvangirai naava mugabe. Zvino zvinobvotora mwedzi kuti zvinake. Iwo chipo wakasotanga nechiPoland chavo ichocho chii chakachinja chatakaona chisvini chakaitika? Kana kuti zvinhu zviri kutoramba zvichioma. Fuel ichikwira every week. Kwati hanzi munhu anotaura kuti hee nharurano nekuti mapata akawanda chichi. Vedu vega musati imimi kana muchizvimbirwa dzimba dzenyuka. Moda kutitaura zvinhu zvinotinyangadza panapa imimi. Idyai makanyarara kuchiPoland kwenyika uko kwamuri kusoro kutumbatiswa maruva.
Makadiko pastudio 7 apo vashamari vese. Singadi kukudomera mazita nekuti aiwa munotibatira basa rakawanda rakanaka chai chaizvo. Nhau yangu iri pamusoro pezanupf nePoland yavari kuita. Zviri kuitwa naED zvakafanana nemuDBC anoita musangano nevanhu vasina mumbe. Chero DBC uyu akataura kuti pakuti akuDBC amwe pagore vese vanongobvuma nekuti havana kana mumba havana basa nazvo. Chavanongoda chete kungogara vachidya mari ndosvitozonana madhuku izvi. Ndosamuchiona vachingondenderedzwa nezanupf vachingoti zvekuitwa nezanupf ndizvozvo zvakazodaiso. Ndosamuonana Gutu akutaura kuti vanhu vakaivhara rodhi vamwe vaita zvoita mabhizinesi. Musuna apa ndivo vaivhara rodhi vachipiti masankishoni ngaabve. Kune rodhi yavaidzo vaivhara vanhu vese vanga vasingadi kuenda kunopemberera masankishoni avaiita izvozvo zvaiita izvizvi. Nhasi unondobwanodzoka achitaura hanzi kuvhara rodhi kwakaipa. Saka iyi Poland yavo iyika haibetseri ende vachamisa ngavaramba vakatsika pavakatsika ipapo. Havangadaidziwo tanzi marwa nhamuadzo marwa muri vairi mangwa anonzwiwa kumba kwangu nditaurirane. Hazviiteke izvozvo. Saka zanupf anichakatanga ndochakachenjedza. Saka vanotamba nenguva neavo vari kuti hanzi vada kutungamirwana nakasukuere kasuku. Hatichadi kuzimbabwe kunzwa zvanhu zvezanupf akamboenda kuzanupf hachaaditi. Taakuziziva kuti sitaira zanupf chere ukabvani ukauyani kwai ndiwo unhu hwavo. Kana ivo mayuta vachida kuti vada kutungamirwana vana vechidiki aripo mukomana anonzi Chamisa uyu ndipasta futi zvakare. Munhu anotooneka namataurira kane vision kunozoona kuti zvii kwatiri kuenda ndekupi kwete vamwe vese vatova nezvavo vanhu vezanupf.
Masora sei ko pastudio 7 apo masora sei. Mukoma Jonga maita zvenyu maita zvenyu panhau yekereke iyo. Vakawanda havo havazvibati bati kuti nhau yekereke ine zvainotitaurira mukati mekurarama kwedu. Asi avo vamashedza avo vanga vasinganyatsokududzira chaiko chaiko zvamava muchinyatsokutaura poindi yenyu yekuti makereke wai achiwanda. Vanga vasingatauri chaiko chaiko kuti zvinoitirwei kuti vamwe vaende kuchechi nesande vamwe nefriday. Izvozvo izvo vanga vafarwa kutiudza kuti zvine izvozvoizvo zvakaitirwei. Tokumbira kuti dei mangowedzerawo mazuva ekuti matipawo chirongwa chekereke musaziita nesande chete. Tokumbira kuti mutiwedzerewo mamwe mazuva kana kuti even hayo chishanu mutipavo chirongwa ichocho tombonzwawo kuti vanenge vachiti chii. Nekuti munenge muchitigurisira panzira hatisizonyatsokunzwisisa kuti zvive zvakamira sei. Tinotenda.
Makadini henyu muri yestudio 7 zita ndinoitwa zvawada ndiri kuCape Town. Ndaichidawo kutaura panhau yezviri kuitika kumusha uko. Zvose zvinhu zviri kuitika kumusha zvinotongoonekwa hazvisina kana odho. Nokuti munangagwa chaye chaye pachake unotaura zvake unomanyira kutumidza semazita edzirodhi nedzidaraka. Netudheidzi ava muofisi ototumidza mazita mudzirodhi kuziva kuti haasiri kuchovha ari pabasa iroro saka achidawo seiaisa mazita. Kutongokambira mwe kutongoti awara zvake zvokuda kuti hanzi regai ndiise mazita. Unozviziva kuti unobva. Saka hazvitinetsi totozviziva ndekuita kuwashaya. Hapana kana chaamboti ambovaka kana kuextenda rodhi ipi zvayo kana mudhuri upi asotoisa mazita ake. Saka kuita kuwashaya tinovaziva.
dzevamwe vatereri veStudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita neStudio 7 titumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi maviri nevatanhatu vakafa mushure mokudonha kwendege munzvimbo inogara vanhu padyo neguta reGoma muDR Congo. Mutauriri wehurumende unoti vanhu gumi nevanomwe nevatyairi vaviri vakange vari mundege iyi vakafa pamwe chete nevanhu vanomwe vakange vari pasi. Pope Francis vari kushanya kuJapan kwemazuva mana. Nezuro vakataura kuvatendi vavo kuHiroshima nekuNagasaki vachishora zvombo zvenyuklia. Pope Francis vakakurudzira kuti vatungamiriri mune zvematongero enyika varegere zvezvombo zvenyuklia uye kuti varegere kukukwidzana mukugadzira zvombo zvehondo. Vachienda kuJapan, Pope Francis vakapfuura nekuThailand uko vakaparidza pamusoro pokugarisana zvakanaka pakati pevanhu vezvitendero zvakasiyana-siyana. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbovemeya veguta reNew York vaMichael Bloomberg nezuro vakazivisa zviri pamutemo kuti vapi kukwikwidza kuti vapiwe mukana nebato reDemocratic Party kuti vagozokwikwidzana navaDonald Trump kuve mutungamiriri wenyika gore rinouya. VaBloomberg vati vari kukwikwidza kuti vagadzirise zvinhu muAmerica. Vati ruzivo rwavo rwemabhizimisi, kutonga nekubatsira vanhu kwavari kuita zvinhu zvinoita kuti vave munhu anogona kugadzirisa zvinhu uye anogona kutonga zvakanaka. VaBloomberg vanonzi vane upfumi hunopfuura mabhiriyoni makumi mashanu emadhora. Vaimbove bato reRepublican Party asi iko zvino vamira neDemocratic Party. Vachiparura urongwa hwavo hwekukwidza, vakabvisa mari inoita makumi matatu emamiriyoni emadhora kuti vakwezve vanhu patelevhizhen, mumaredhiyo nemumapepanhau. Zvondarapfuura, vakakumbira ruregerero kuvanhu pamusoro pechirongwa chavakamboita vachiri meya, icho chakazopedzisira chave kushandiswa zvisakafanira pavanhu vatema nevamwe vasiri vachena. Amai ndakanaka kambo kanobva kuna fungisai. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Kanzuro yeguta reHarare inoda kubvumirwa kuti vane zvikwereti kwairi vatorerwe mari mumabhanga. Mukuru werimwe sangano rinomirira varairidzi anosungwa ukuwo gweta ravo richirohwa nemapurisa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndokusiyai muna Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
soku isikati.